very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, September the 8th, 2016, you're listening to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are speaking about the politicization of food aid, especially in the rural areas. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz Monday through Friday at 8 o'clock p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Panopa China Chemadzimai, don't forget.
Olosine lobo mama iko lapho isidibana khona buhlelo lwethu asihluzeni bo mama sikhona njalo ebulenjini. We are on the internet on www.voashona.com loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget to like our Facebook pages as we are live streaming right now. So if you haven't done so, please go to voashona.com, voandebele.com, and you can live stream with us right now.
Sikhona njalo ebulenjini be Facebook.
Ndimbuya matizi ropa kuti kuti no mbuya ndino kuitwa na Madonna kuti kinaita zvekunzi avandele zvanga vande NDC ari zvino tongorarama newaku kwaku kana ukanodhurudzawo majuru wogona kuwana dhora womunganidza unotenga ti 10 kg icho upu kuti vana vararame. Ndoona sekuti tambotara hapo pacho manene kuti zvigadzirike tiri kutozviona nokunono kuti vari pavamwe vaiti hatisiziyasi vakachinja yango vadingi rimwe vanoti kwai zvahamuzi vehurumende iripo mazuva ano yavari kuda kubhai vanongodana kuti huyanyorese chikapo asi vanegega vakanogara vakanyoresana kare imi mongozofambisiwa pasina zvamofambisidzwayo vakanoshamudzana kare. Kuna vaitisika nyika yose ndiyo slogan iriko yokuti munhu wenbc hapuri chikapo.
Tonight on the Women's Round Table, we are looking at the politicization of food, especially in the rural areas. What are your views on the issue, PJ?
The Zimbabwe Human Rights Commission yesterday actually tabled a report that confirmed that there is politicization of food in the rural areas, where members of the ruling party, ZANU-PF, are receiving preferential treatment in comparison to members from the opposition.
Yes, PJ, and the report went on further to say that ZANU-PF leadership in the rural areas were politicizing the distribution of not only food, but agricultural inputs, also other forms of aid in five districts, namely Bikita East, Mazowe Central, Muzarabani North and South, and Buhera North constituencies.
And the Women's Roundtable were not able to get the view of the ZANU-PF on this issue.
Yes, PJ, so we want to hear from you, our listeners and viewers, if you're live streaming with us on Facebook, on VOA Shona and VOA Ndebele. We would like to hear your views, PJ.
Yeah. Mesite mwanya siya player u Cynthia. Haikunga senani. Siyalemukela kuhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona udubo lwendlala olubhahileyo elizweni nxa sikhangeleke ukuthi omama bona yibo abahlukumezeke kakhulu ngodubo lolu lwendlala kanye lokwabelwa kokudla. Ikanti ke izolo lokhu bekusethulwa i-report yekhomishini le ebona ngezamalungelo oluntu, i-Human Rights Commission, ilapho yethule khona iripoti yayo iveza ukubana emaphandleni ikakhulu lapho kusabiwa izinto ezinjengokudla izinto zokulimisa lolunye nje uncedo olumele luphiwe uZulu oluyabe luvelela kuhulumende eluthole kunhlanganiso ezizimeleyo kumbe njalo emazweni aphetshe abazama ukuncedisa kulolu dubo lwendlala uthi ke kungafika ke ukudla lokho ngasemaphandleni ikakhulu kwabelwa labo abasekela ibandla linye elizombusazwe elezanu PF ikanti ke abamabandla ehlukeneyo aphikisayo bathi bona bakhala ngokuthi hayi kabalutholi lolo ncedo ikho ke sithi asihluzeni bomama kwenziweni ke nxa sibhekane lenhlupho ezinje khona ngapho ngasemaphandleni njalo lisitshele lokuthi lina udubo lolo luphatha ngayiphi indlela
Aiwa, PJ Iroida Manasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nyaya yekupiwa iyo chikafu kwevanhu nyanya kumaruva kwatiri kunzwa isu PJ kuti vanotsigira sangano re kana bato re Zano PF ndo vari kupiwa chikafu vanotsigirawo mabato akadai se MDCT nemamwewo anopikisa vari kunzi ivo havasi kuwana chikafu uye zvetakaona nezuro sangano re Zimbabwe Human Rights Commission richiparura iro gwaro ravo ravaitarisa kuti ichokwadi ndo zviri kuitika kumaruva vakataura ivo kuti pane nzvimbo dziri kuwanikwa zvichiita izvi dzakadai se Bikita East Mazowe Central Muzarabani North ne South ne Buhira North saka kana muri ikoko madzimai nyanya titsanangurewo kuti zvii chaizvo zviri kuitika kunyange kwamuri ikoko kunharaunda kwenyu mungange muri kudotito mungade muri kukupi fonai mutitsananguro zviri kufamba sei panyaya dzechikafu nekuti tinoona PJ kuti vanozonyanya kuoneka vachimanikidza namadzimai Yeah. Nekusi mwana akanzwa nenzara haende kuna baba achivunza kuti nhasi tinodyei anoenda kuna amai saka tiri kuti nhasi ngatizei tione kuti zviri kufamba sei uyezve pangaitwe sei kuti zvinhu zviwanikwe zvichisanduka
sibe lethuba elihle kakhulu elokuthola unkosikazi Petunia Sibusisiwe Chiriseri ongomunye wamacommissioners kuZimbabwe Human Rights Commission yena ke nguye othule ihlolisiso kumbe ngithi impumela yenhlolisiso abayenzileyo ezigabeni ezihlukeneyo ezeZimbabwe bebona ukuthi vele ukwabelwa kokudla lokhu kuphatha kakhulu omama njalo kwabelwa ngokungalingananga siyakwamukela kuhlelo lwethu Nkosikazi Chiriseri
Siyabonga.
Ye. Ungasichazisela nje ngamafichane ukuthi inhlolisiso yenu leyi ifumaneni.
Ukuthi inhlolisiso yethu leyi?
Ye. Ngasikhangela ukuthi udubo lolu lokwabelwa kokudla ikakhulu kwabesifazane.
Ye. Kakhulu. Ukwabelwa kokudla kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bazwisise amalungelo abo.
Yeah.
Uqakathekile kakhulu ukuthi njengabomama bazi ukuthi silamalungelo esiwanikwe yi-constitution yethu yeZimbabwe le 549/13 ukuthi kunelungelo lomuntu wonke osemhlabeni wadalwa nguNkulunkulu ukuthi azuze ukudla okugwanileyo. Lokho sikuzuza emthethweni omkhulu sithi constitution section 77b izasicuka ukuthi khona pha iconstitution ASC cebisa ukuthi wonke umuntu ule right to sufficient food wonke umuntu ulelungelo lokuthi azuze ukudla okugwanileyo loba ngumama loba ngubaba sokwadlula lokhana kwakuthiwa hayi ubaba kumele aphiwe ukudla okuningi kumele aphiwe inyama eningi edlula abantwana bedlula abomama hayi i-constitution yethu ithi wonke umuntu kumele abe lelungelo ye-equality le-non-discrimination lokho kutsho ukuthi simele sinikane ukudla okukwanileyo endlini umama ubaba abantwana loba ngolimeleyo umntwana kumbe ngumama olimeleyo wonke umuntu lilungelo lwakhe ukuthi anikwe ukudla okukwanileyo akunani ukuthi ngumshona ngumndebele akunani ukuthi usupporta iphi party kumbe usupporta iZANU PF kumbe MDC kumbe iZIM PF kumbe whatever party zonke iparty wonke umuntu oyisidalo saseZimbabwe njalo ohlezi emhlabathini yalapha eZimbabwe ilungelo lakho
ayiwa
so nxa i-government yethu i-Minister of Public Service Social Welfare i-distributor ukudla kumbe singathi laphana nxa benika ukudla ngenxa yokuthi hansi phela kulendlala
kulezinsukuukudla
kuhanjiswa esigabeni wonke umuntu lulungele lakho ukuthi azuze ukudla okukwanileyo
ayi wa tinotenda tinokuchingamidzai
kakhulu izolo ama-public officials zethu wonke ama-NGO zethu wonke kumbe ama-political parties ama-NC ama-councillors ama-traditional leaders osabhuku ama-chiefs ethu izinkosi zonke zasezimbabwe zizwisise umthetho yona lo section 77
aiwa tinotenda maichiriseri tokuchingamidzai zvakare tongoti mumboti dambu murimi rwamai zvamanga muri kutaura nekuti ndanyanzanzwa padiki diki asi pane vamwewo vakateerera vangada kunzwa kuti vatiiko maichiriseri nyanya panyaya iyoyi yechikafu takatarisa madzimai
chokwadi tiri kuti isusu madzimai ndiwo musimboti wemusha saka constitution yedu umbiro redu remutemo rataka bumirana seZimbabwe rinotaura iro richiti muna section 77 kuti imvumo yemunhu wese kuti apuwe chikafu chakakwana section 77 inoti right to food and water munhu wese apuwe chikafu zvikuru madzimai nekuti kudhara taisimbota aya madzimai nekuti ndiindabika indinofanirwa kushota aa zvachinja bumbiro redu romutemo rakatarisira kuti munhu wega wega apuwe chikafu chakakwana kunge ndeamai kana kuti vana kana kuti ndivana baba munhu wese ngaabatwe zvakafanana nekuizvozvo futi zvinotaurwa pa-section 56 kuti munhu wese ane right to equality and non-discrimination. Izvozvo zvinoreva kuti hapana anofanirwa kusarudzwa nokuti kana kuti rurimi rwaamai rwaanotaura kana kuti pati yaanosapota kana kuti mukadzi kana murume aiwa hapafanirwe kusarudzana wese munhu imvumo yake kana kuti tingati chiko iright yake yekuti apuwe chikafu takakwana
tinoona nezuro makange
taura panapa
taura henyu
saka Minister of Public Service Labor and Social Welfare ndiwanga vachimbotenderera vachitibatsira zvikuru hurumende yedu ichipa vanhu chikafu saka tiri kuti kumapublic officials edu ese kana ari ma-NGO kana ari ma-political parties kana ma-NP kana ma-councillors tiri kuti munhu wese anzwisise kuti hazvina basa kuti munhu ndewepolitical party ipi kana kuti sangano repolitical ipi munhu wese ane mvumo ikodzero yake kuti apuwe chikafu chakakwana kudya kwakakwana kunopuwa vamwe vese izvatanga tichitaura
aiwa tombokubatai muromo ipapo
maerana nebumbiro redu remutemo ratinoti the constitution of Zimbabwe amendment number 20
aiwa tinokutendai mombobata henyu makadaro tine muteereri wedu wekutanga amai mbuya matizorofa makadii mbuya
ndofara hangu makadiwo
aiwa tiri wadi mombotitsanangura kuti kwakamira sei kwamuruko uyezve muri kupi
tiri kuno kwachii
ehe kwakamira sei panyaya yechikafu
nyaya yechikafu chikafu chinobuya topiwa nemadhonasi asi chinoita zvokusarudziwa kuti ava ndevezano ava ndevemdc saka ndo ivo vanobuya vachiti hamufaniri kusarudzana mofanira kungopana chikafu hazvinei kuti wakafuma kana kuti wakarima kana kuti wakadini asi tikatasara toga tisari toita izvozvo Tondo sara to sarudzana.
Mhm.
Kuti chikafu veMDC havapuwi chinopuwa vezano.
Mhm. Ameno kana pane zvamamuri kuda kuvhunza tina mai chiriseri vesangano reZimbabwe Human Rights Commission vari ipapa panhare. Munogona kuvabvunzawo zvamuri kusangana nazvo ikoko kumamisha zvamunokwanisa henyu.
Alright. Tongoda kuvabvunza izvozvo kuti zviri kuitwa zvinotendegwa here kana kuti hazvitendegwi.
Amaichiri seri.
Uye pangaitwe sei kana vachinge vasangana nedambudziko rakadaro.
Mabvunzo vakanaka saizvo. Nokuti nyangwe vakuru vedu venyika ino yeZimbabwe, baba vedu President Robert Gabriel Mugabe, His Excellency, vakatotaura ivo nemuromo wavo kuti hapafanirwe, hazvibvumidzwe kuti paite munhu anosarudzwa maerana nepati yaanosapota. Nokuti mwana weZimbabwe, mwana weZimbabwe, anofanirwa kupuwa kudya kwakakwana, zvisinei kuti mukuru kana mudiki, murume kana mukadzi, kana kuti pati yaanosapota ndeipi. Izvozvo takatozvitaurwa nababa vedu, President Robert Mugabe, vachitarisira kuti mhuri yeZimbabwe yese iwane chikafu, igute.
Mhm. Asa mai chiri seri ndo zviri kuitika here?
Kwa mubumbiro redu remutemo.
Mhm.
Mutaurire vana kana vari kuvakaterera ipapo kuti ngava tsvage bumbiro redu remutemo rinotaura iro muna section 56 kuti munhu ane kodzero yekuti asasarudzwa, abatwe nenzira yakafanana nemumwe munhu. Uye moti vana vavereke futi muna section 77B inototaura maererana nezvekudya kuti munhu wese ane yatinoti right to food and water, right to sufficient food. Saka munhu wese ikodzero yake zvikurusa isusu takura vana mbuya. Ndiri kunzwa mbuya muripo chaizvo, tinokutendai nokubatana nesu paprogram ino. Section 82 ndeimwe futi inoita sei, inochengetedza vechikuru. Nekuti munhu wese achakura karimwe zuva. Saka constitution yedu, umbiro redu remutemo yeZimbabwe, rinonyanya kutaura ipapo marights of the elderly. Kuti vana mbuya vakura zvikuru nana sekuru vakura ngavachengetwe nenzira yakanaka, vachipuwa chikafu chakakwana, zvisinei kuti havana kuenda kumusangano kana kuti vaenda kumusangano kana kuti ndovepati ipi. Saka mabvunzo mubvunzo wakanaka chaizvo, zvinhu zvatofanirwa kudzidzisana munharaunda dzedu izvozvo kuti munhu wese azvizive. Saka nezuro Zimbabwe Human Rights Commission yanga ichitaura naizvozvo, ichitaura zvikuru kuma public officials edu vakabata vana MP edu, vana makansela zedu, kana kuti vana sabhuku, kana kuti machiefs edu, yanga achikurudzirwa zvikuru kuti titeerere zvakataurwa nevakuru venyika yedu, ivo His Excellency baba vedu President Robert Gabriel Mugabe.
Mhm. Atokutendai maichiri seri mbuya, handizivi kuti magutsikana here nezvataurwa izvi. Kana kuti ndare dzinenge dzabva dzadona. Please stay on the line, Mrs. Chiri seri. Mbuya nhare dzavo dzinenge dzatidonhei papapa. PJ.
Mbensiting yakubuza nkosikazi Chiri seri kuti nxa uthe wadubana lodubulo nalolo usemaphandleni, wenzeni ke njengomama ukuze wenelise ukuselela imuli yakho?
Kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi ureportwe khona lokho. IZimbabwe Human Rights Commission imelele khona lokho. Ayisiyo NGO ukuthi abantu kube bangayesaba ukuthi hayi sebephula umthetho kumbe sebelwisana lohulumende. Hayi,
Yeah. The
Zimbabwe Human Rights Commission is an MLLA, which is 7th, the Mundo Zimbabwe, won't give us the government to see a person who says, you know, of hands upon. So, I want to report the Zimbabwe Human Rights Commission, which I in the end, I went here to Bunjabunjabunja. So,
mm-hmm.
So is Zimbabwe Human Rights Commission iyanikwa-ke amandla iconstitution ye Zimbabwe ukuthi ibuye izokhangelisisa izohlolisisa inhlolisiso leyo ibisi siba yiyo eza siyabalanda bona laba kumbe ngama-political party members ngama-political party leaders ye i-constitution iyasipha amandla ukuthi sibalande sibaxwayise ukuthi hathi hhayi madoda mankazana lapha lilahlekile umthetho ume uthi asakhane nini njengezakhamuzi zaseZimbabwe sigcina nenini njalo siyibumbe ilizwe lethu eligcwele uthando ayikho lokulwa nokuzondana nokuncithana nokurhwaba analokho vele i-constitution yethu ayikufuni
ayikuvumeli lokho bahamba khonapha ecingweni nkosikazi bamba konapho ecingweni nkosikazi siyakubonga ngethuba elihle olisinike lona ukuthi sikhulume lawe Mavela Zulu omunye umlaleli
ehe mumbo batenye makadaro mai chiriseri maita wanda makadito kuchingamidzai pachirongwa
no fara kuti muri wapenyu ikoko
ehe muri kupi maita wanda
maita wanda ari kwatsapte kumanikaneni
okay aiwa pakanaka chitibatiseiwo kuti kwakamira sei ikoko kumanikaland takatarisa nyaya dzechikafu muri kuchiwana here uyezve zviri kufamba sei
aiwa kanzela wedu ari kupa hawanhu chikafu zvakanaka vanhu vavakuita zvemapati
ah zvinofadza kunzwa izvi taurai kuti kanzela wenyu ndiani vamwe vanzwewo kana tiri kunzwawo vamwe vari kupa maripoti akanaka kudai vanoitwa ani kanzura wenyu ndewepati ipi uyezve zviri kufamba sei
kanzela wedu ndewezanukief ndewamhuri yengwe
ehe
asitatikumbiroka kuti
taurai henyu
tatikumbiroka kuti vanhu vacho vari kupiwa vashoma zura izvi
ehe saka inini kwamuri uku chikafu vanhu vari kuchiwana asi vashoma hapana kunzi uyu ndewebato iri kana weiri
aiwa hakuna zvakadaro asi vanhu vari kutorwa pabhuku vanenge vari vashoma
aiwa pakanaka ipapo tinotenda maita wanda zvinhu zvakanaka kunzwawo kana munhu ari kuitawo basa rakanaka ngazvitaurwe
zvikuru sho
ehe muve nezuva rakanaka
aiwa nesuo titagirewo zvemabasa hamudi vanopera
sohere aiwa tazvinzwa maita wanda tichamboonaona kuti zvakamira sei asi tinotenda kunge makamuinesu paro pachirongwa chedu
zveshuwa kamwana asingachemba anofira mumbere
aiwa iroidama sho PJ, a very interesting take there from Maita Wanda. She's calling us from Rusape, and she's saying in her constituency, her member of parliament actually, you know, is giving food equally. It doesn't matter whether you're ZANU-PF or MDC, and he belongs to ZANU-PF. So, you know, we were just saying to her that this is good. When somebody does do something right, it's good to report about it.
Yes.
And Mrs. Chiriseri, you were listening in. What can other people learn from what we're seeing happening in Rusape?
I think that councillor or that MP must be commended highly because they understand their constitutional mandate.
Mm-hmm.
And we really commend them very highly. And we continue to speak to other MPs, to other councillors, to other political party leaders, to respect our constitution, let's respect one another, and learn from this exemplary ZANU-PF MP in Rusape that Maita Wanda is talking about.
Thank you very much.
This is the right thing to do, and it pleases God. Because the Bible says righteousness exalts a nation, but sin that reproaches people. So corruption and greed are a reproach to the people of Zimbabwe. So we are very grateful for such ZANU-PF MPs that are doing the right thing. So keep it up.
Thank you very much. Please stay on the line. We're just going to take another caller, PJ, if you can go ahead. And then I have a few messages that we have on the VOA Shona page, because we'd asked people to contribute. And there are a few numbers here of who to call, but you go ahead.
Yeah. Siyawamukela mnewethu Mahembe.
Hayi, ngiyabonga mama ukulalela umama uChirisere khulumo.
Yeah. Eh, ufuna ukupha wakho umbono.
Ngena kubo mama sokungani ngiyaba bangithe umthuli.
Hayi, sesikuvumeli. Siyaxolela okwalamhla.
Hayi, kulungile mama. Hayi, umama uChirisere angaze akhulume njani. Kodwa-ke ekuphiweni khonapho ukudla, hhayi akungeke kutshintshe lutho.
Yeah.
Yeah, hhayi lapho sivile. Angakhuluma umama uChirisela akhuluma azaphofe awu agudwe ngamadolo, ahluzu kamadolo, hhayi akutshintshi lutho.
Kungani usitsho njalo? Yena ngimbuzile umbuzo omunye othi nxa uthe wehlelwa ludubo olunje uye ngaphi, uye ripota ngaphi? Yena wathi nanana ukhululekile ukuthi uye emahofisini abo kumbe any of the commissioners ubatshele ukuthi enana.
Sorry, singabonga nxa amahofisi abo engaba khona sibekwazi ukuthi angaphi, ngoba nxa ngaphandle kwalokho hhayi ngakukho kwenye indawo ongaripota khona ngaphandle kubo bona.
Ye, utsho njalo unkosikazi Chiriseri. Uyazizwela lawe unkosikazi. Hello.
Ngenxa yokuswelakala kwemali ama-ofisi ethu akasalabeli indawo yonke yaseZimbabwe, kodwa sikhona eHarare, sikhona koBulawayo. Sithandazele ukuthi sibe le mali ekwanileyo ukuthi sisoma mali sibe kuma-provinces wonke lama-districts wonke. Kodwa engizakwenza okwengaphetha ukuthi nginike abantu ama-phone numbers ama-commissioners ukuthi bawathathe phansi babhale phansi. Kungaba bangayehlelwa zinkathazo ezinjalo bafone, bakhululekile ukuthi bafone, banikwa imvumo leyo bayinikwa ne-constitution yaseZimbabwe le esayivotelayo. Ama-numbers angikhona athi wona nxa kuyi-landline eHarare 04.
Nkosikazi Chirisero, ungehlisa kancane iradio yakho ngoba siyayizwa iyenza i-echo.
Mina ngisefonini.
Hawula radio ekhona khona peduze?
Hayi, angila radio.
Engxenye umnewethu Mahembe.
Sivalile, ngiyabonga.
Ye. Besizwa sibili senza i-echo. Ye, ungasinikeza kama-numbers, nkosikazi Chirisere.
Yebo. I-number, kodwa ngiqale nge-number kagcine sihlalo, u-commissioner Elasto Mogwadi. Inamba yakhe ngu-0772-644-247.
Mchali mana lo.
Amanye ama-commissioner. Hello.
Mchali mana lo. Hello. Human Rights Commission.
Yeah. Nguyu-chairperson. Human Rights Commission, u-commissioner Elasto Mogwadi.
Yeah.
Kube njalo lo commissioner sithole 0772-348-182. Manjalo ufona ku-landline i-Harare office. Ukhululekile ukuthi ufike kunumber 144 Samora Machel Avenue. 144 Samora Machel Avenue. It's opposite the Holiday Inn. Inumber zakhonapha ngu-04 701 811 kumbe